Vachishanyira chikwata ichi mukamba machiri, mutevedzeri wemutungamiri weZifa, Muzare Loveness Mukura, nenhengo yebhodhi reZifa, Muzare Kudzai Kadzombe, vavimbisa chikwata chevanhukadzi ichi, huchine mukaka panguva yese iyo chinenge chimirira nyika. Muzare Mukura vavimbisa chikwata ichi kuti vachaita nepese pavanogona napo kuti mari yemuhoro yevatambi vemamaiti Warriors ienzaniswe nemari inopiwa vatambi veThe Warriors, apo chikwata ichi chinenge chichimirira nyika makundano akasiyana-siyana. Chikwata chemamaiti Warriors chiri mukamba umo chiri kugadzirira mutambo weWomen's Africa Cup of Nations uyo tiri kusangana neAngola svondo rinouya. Muzvare Kadzombe vanoti chinangwa chavo chikuru kuyananisa nhabwu yevanhukadzi nevanhurume kuti zvive pamutara mumwe chete.
Ndinovimba kuti nhabvu yevanhukadzi tichakwanisa kuti tiisimudzire kuti inge iri pakafanana nenhabvu inotambwa nevanhurume. Tichitarisa kumamaiti Warriors tichidzika zasi kusvika panotambira nhabvu dzevakadzi vechidiki.
Chikwata ichi chakachanyirwa zvekare mukamba umu nemutungamiri mutsva weZifa vaNqobile Magwizi vachisimbisa zvinangwa zvesangano ravanotungamira. Mutungamiri wezvemitambo Muzvare Patience Mutumwa vanoti gwara riri kutorwa neZifa kuzvikwata zvevanhukadzi ndiro chairo sezvo zvikwata zvenyika zvichifanirwa kubatwa zvakafanana.
Kana mari ichinge yauya ngaigoverwe zvakafanana, kana equipment ichinge yauya ngaigoverwe zvakafanana kuvarume nekuvakadzi. Saka izvozvo pachazvo zvichaita kuti nhabvu yevakadzi nevarume zvitariswe neziso rakafanana.
Zvikwata zvenhabvu zvevanhukadzi zvanga zvisingabatwe zvakanaka neutungamiri weZifa wakasiyana-siyana wanga uchitungamirira nhabvu munyika. Muna 2012 vatambi vemamaiti Warriors vaidyiswa sadza nematemba, masikati nemanheru apo vaive mukamba vachigadzirira kuenda kumakundano e2012 Olympic Games kuRio de Janeiro, Brazil. Vadzoka kubva kumakundano aya vatambi vechikwata ichi vakapiwa mari inoita iyo madhora mashanu chete pamunhu ekudzokeresa kumba. Kune vamwe mari iyi yaive isingakwane kudzokera kumba kwacho. Izvi zvakasiyana zvikuru nemabatirwo aiitwa chikwata chevanhurume icho chaigariswa mumahotera makuru pamwe nekupiwa mari inoverengeka kana chatamba kana kukunda. Chikwata chemamaiti Warriors chichasangana zvekare neAngola pamutambo wepamusha muPretoria, South Africa musi wa29 kurume. Chikwata ichi chiri kutambira kuSouth Africa nekuti Zimbabwe haina nhandare yakakodzera kutambirwa nhabvu nevekune dzimwe nyika, uyezve nhandare yeNational Sports Stadium iri kunonoka kupera kugadziriswa. Mutsigiri mukuru wezvikwata zvenyika vaChris Romario Msekiwa vanoti National Sports Stadium inofanirwa kugadziriswa neyechimbi-chimbi nekuti hazvina chiremerera kutambira mitambo yepamusha kune dzimwe nyika.
Bana ngariperero mabhora titambire magames edu pamusha. Hatifanira kutamba neSouth Africa Orlando Stadium. Tinofanira kutambira kuNational Sports Stadium.
Kunyange hazvo vamabhizi vaive vati vachaita nepese pavanogona kuti gadziriswe neNational Sports Stadium ipere kutanga kwakurume. Izvi zviri kuratidza kuti hazvichakwanisike. Mukuru wekumahofisi ebazi rezvemitambo muhurumende vaNicholas Moyo vanoti pamusoro pezvigaro zvemabucket seats zviri kuda kugadziriswa munhandare iyi zvakawandisa pane zvavaitarisira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.